vachitaura pagungano remunamato wekupera kwegore rino ra2022 weNational Thanksgiving and Dedication Service waitirwa muBulawayo nhasi vachiwenga vati veruzhinji havafanirwe kutya kuti nyika ichaparara nekuti iri mumaoko aMwari. Vati zvisine nekuomerwa kweveruzhinji nekuda kwezvavanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero, hurumende yaEmerson Mnangagwa yaita zvakawanda kusimudzira upfumi.
It has been painful to our people in Zimbabwe, painful to all of us, but that is the supreme price we pay.
Zvirango zvinorwadza veruzhinji, zviri kutirwadza tose, asi ndiwo mubayiro watinofanirwa kutarisira. Patakawana kuzvitora kuzere muna 1980, vaiye vakatipamba havana kumbofungidzira kuti tichasvika pakutora ivhu redu nezviwanikwa zvose.
Gungano reNational Thanksgiving and Dedication Service rinoitwa pakupera kwegore rega rega pasi pemubatanidzwa wemasangano emachechi akasiyana-siyana zvichitungamirwa naReverend Andrew Taunashe. Vachiwenga vatenda vemakereke nekutsigira hurumende mukurwisa kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende pamwe nevamwe vemabhizimisi uye mamwe makambani zvibviswe. Vakatiwo vemachechi vanofanirwa kushandawo mukutsigira hurumende muzvirongwa zvayo zvebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava vakurudzira zvakasimba kuti vemachechi varwise dambudziko rekutora zvinodhaka rakatarisana nevechidiki kunyanya.
Our society is experiencing a high level of moral decadence.
Takatarisana nedambudziko guru rekurasika kwehunhu kuburikidza nekuda kwezvinodhaka. Izvo zvinoda kuti tishande pamwe chete sehurumende nemachechi kuti tigadzirise dambudziko iri.
Vachiwenga vatiwo gadziriro yesarudzo dzegore rinouya yatanga mushure mekuburitswa kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yematunhu kana kuti delimitation report nezek, iro rakasvitswa kumutungamiri wenyika vaMnangagwa uye richazeiwa neparamende. Vakurudzira vemachechi kuti vanamatire kuti munyika muve nerunyararo, vachiti hurumende haizotarisa yakapeta maoko kana pakave nevanoita zvemhirizhonga.
Sarudzo dzedu hadzifanirwe kuve dziine mhirizhonga mukati. Zvakakosha kuti tiratidze pasi rose kuti tiri vanhu vane runyararo uye tiri nyika inokwanisa kubatana zvisinei nekuvepo kwevanenge vakunda kana kukundwa musarudzo idzi, tichibatana pamwe chete mukuvaka nyika yedu.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoti kudii nemaonero ekuti vamwe vemakereke vanotsigira hurumende asi vasingashori nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa, mumwe mufundisi mukuru weRoman Catholic Father Fidelis Mukonori avo vange varipowo pachiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti panofanirwa kuve nehumbowo huzere hunoratidza izvi. Asi vaSwiven Chirodza vanove mutauriro webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reBulawayo vati zviri pachena kuti vemakereke ava vanotema vaine divi ravakarerekera.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaadvocate Nelson Chamisa vabuda pachena kakawandisa vachitaura kuti masanction haasi kudiwa. Tozoteerawo pakuti kana vari vachivenga vari kutaura tinoziva kuti ndoo vakuru vemhirizhonga. Saka kutaura kwavari kuita hakuda kurasisa, hakuda kuvhara maziso vanhu. Ava vesondo vari kutaurawo tinoona kuti havasi kugona, havasi kunyatsoyananisa sekuti chechi inofanira kunge ichishora mhirizhonga. Asi tinoona kuti vari kungoshora zvemashankisheni asi vasingatauri mhirizhonga neuipi hunoitwa neZANUPF.
Gungano reNational Thanksgiving rakatangwa mugore ra2017 uye akandeke chitanhatu richiitwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.